Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera chikumi 1 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ine mavhoti akawanda inogona kutsvaga rimwe bato kana mapato anoti tikasanganisa mavhoti akawanikwa anoti iyo namba inotaurwa nemutemo ye50% plus 1.
Zviri kubuda musarudzo dzemuSouth Africa zvinoratidza kuti ANC yave kutofanira kuumba hurumende yemubatanidzwa nerimwe bato sezvo yakundikana kukunda zvine mutsindo.
Izvi zvichazopedzisira zvokanganisa maordinary citizens, nekuti tinoona maNGO anoita basa rakawanda rinobatsira macitizens edu muno munyika.
Nyaya yebhiri rekuvandudza mitemo ine chekuita nemasangano akazvimirira oga yokonzera mutauro munyika. Tichakupai zvabuda mumutambo wenhabvu weCastle Lager Premier Soccer League watambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo kuverengwa kwemavhoti muSouth Africa kwave kusvika kwamvura yacheka makumbo, zvave kubuda pachena kuti African National Congress ANC yakundikana kuti isvike pazvikamu zvinodarika zvikamu makumi mashanu nechimwe kana kuti 50+1% kuti iumbe hurumende. Pari zvino ANC ine zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40.26%. DA ine zvikamu makumi maviri nerimwe kana kuti 21.69%. Umkhonto weSizwe ine zvikamu gumi nezvina kana kuti 14.66%. Ukuwo IFF, EFF ine zvikamu zvadarika zvitatu kubva muzana kana kuti 3.88%. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muzvinafundo Riki Mukonza, vanodzidzisa Botswana University of Technology kuSouth Africa.
Tsarudzo hongu dzakafamba zvakanaka muSouth Africa. Pane vari kuchema-chema havo anonepapo kudunhuri reWestern Cape. Ndanzwa kuti mapato mamwe havari kuona sekuti sadza dzakafamba zvakanaka. Vari kufunga vatakabiridzira EDA haisi ANC. Asi vamwe vatungamiri vari kuti aivo panogona kunge pakaita havopo zvibingamupinyu pano nepapo. Asi sarudzo dzichitariswa nemasiro akaita Independent Electoral Commission, havana zvichemo zvakawanda, vanongoti zvabuda musarudzo ngazvitambirwe zvakadai.
Ipo pakukwikwidzana kuri kuitika pavari kuita sevari kukunda ndevapi, zvakamira sei ipapapo?
Tiri kuona bato reANC iro rakatariswa neveruzhinji risarudzo risati rapera kuverengwa, asi riri kutambira pa 40%, 41%, 42%.
Zvochireva kuti kudini izvi tichienda kumberi?
Zvazvinoreva ndezvekuti harigoni kuumba hurumende riri roga pa national level. Kana tukutarisa hurumende inofanira kutonga South Africa yese, saka ndo mamirira zvakaita vazinyika.
Ngatitariseiwo kuti vakatadza kubata iyo 50+1 inotaurwa iyo kuti vakunde, zvinozofamba sei papapo?
Zvinozoita ndezve zvekuti ANC ine mavhoti akawanda iyi inogona kutsvaga rimwe bato kana mapato anoti tikasanganisa mavhoti akawanikwa anoti ka iyo namba inotaurwa nemutemo ye 50% plus 1 vhoti wobatana wechambatanzwa
ivo vemapato anopikisa nemamwe madika yavakaramba kubatana neANC yacho zvinozofamba sei
kana mapato ese anopikisa akatenderana kuti aiwa ANC atisikwida vanogonawo futi kubatana voumba hurumende yemubatanisi asi izvozvo ndoona sekuti zvinogona kunetsa nekuti vanenge vachizofanira kupinda mubatanidzo vaivayo vanogona kuwandi ende panowanirwa kudaro tinoziva kuti taura nemapopoto anowana
nyanzvi yezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa kutswane University of Technology vange vari parunare kuPretoria. Senator Murisi Zwizwai vechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vashaya nhasi mangwanani. VaZwizwai vange vari pakati pevamwe vakatanga bato reMovement for Democratic Change uye vakamboita mutevedzeri wegurukota rezvezvicherwa muhurumende yemubatanidzwa. Vanonzi vainge vaine chirwere chemoyo. Mukuzeya nezverufu urwu, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaive mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa avo vavakamboshanda navo kwemakore akawanda. Muchati iregerera tichazokupai hurukuro iyoyo neimwe nguva. Toenda kune imwe nyaya. Pane kukakavadzana kukuru kuri kuitika pamusoro pedanho rekuda kuvandudza mutemo unobata mashandiro emasangano akazvimirira wePrivate Voluntary Organizations Act, hurumende ichiti zvakanaka kuti mutemo uyu uvandudzwe, asi vemapato anopikisa pamwe nevanotungamira mamwe emasangano anoshanda akazvimirira vachiti kuvandudza mutemo nenzira iri kuda kuitwa nehurumende kutyora kodzero dzevanhu uye kumbunyikidza gwara regutsa ruzhinji. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Svondo rapera, mapurisa anodzivirira mhirizhonga akadaidzwa kuti achengetedze runyararo mushure mekunge paita kusawirirana kunotyisa pakati pevanhu vari kupikisa nevari kutsigira kuvandudzwa kwemutemo unotara mashandiro emasangano akazvimirira. Izvi zvakaitika pokomiti yeparamende inoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu yainzwa kubva kuvanhu kuti vanofungei pamusoro pebhiri rekuvandudza mutemo wePrivate Voluntary Organizations Act. Munyori mubazi rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu iro rinopa masangano anoshanda akazvimirira mvumo yekushanda munyika, vaSimon Masanga vanoti chinhu chakanaka zvikuru kuti mutemo uyu uvandudzwe.
Kune vakawanda vaitiza kunoregister semaPVO, vanga vakuregister as trust. Matrust haana accountability. Ndo pari kuchiwa nevanhu vakawanda ipapo. Secondly, maPVO kana maNGO anoshandiswa for money laundering. Ndo patiri kuti ngatizive social funding.
Asi mumwe vanofunga kuti kana mutemo wePVO Act ukavandudzwa uchadzvanyirira masangano anoshanda akazvimirira ndiva Rashid Maia, sachigaro wemubatanidzo wemasangano akadai Crisis in Zimbabwe Coalition.
Tochinangwa zvechekumbunyikidza kodzero dzevana veZimbabwe kuti vasataure nyaya dzematongerwo enyika, vasataure nyaya dzeekonomi, vangoteerera vachingorumbidza hurumende pose pose.
Mutauriri wechimwe chikwata cheCitizens Coalition for Change, vaPromise Mukwananzi, vanoti dambudziko rekudzvanyirirwa kweveruzhinji nehurumende yeZANU-PF kuchishandiswa mitemo rakatanga pakapembedzwa kubvuta masimba kwakaitwa nemauto muna 2017.
Takuzviziva kuti vamunangako hapana chavanogona kuita kunze kwokumbundikidza vanhu, hapana chavanogona kuita kunze kwokubirira sarudzo vanhu havasi kuda kuti iiswe PVO bill.
Asi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vanoti kuvandudzwa kwePVO Act kuchaisa pachena masangano anga achinyepedzera kushandira veruzhinji.
Izvo zvinenge zviri nhema dzevanhu vanga vajaira kugadzira maPVO vondomora mari kunze kwenyika vodla mari idzodzo. Isusu chingoripo ndechekuti kana munhu asi adiva kuvhura PVO inotarisana nezvematongerwo enyika anongonyora kufamba kwenye application ziri izozo. Iyo ovasita make sure kuti apply asita arkuita ndozva arkuita.
Zvimwe zviri kunzi zvichinjwe pamashandiro emasangano akazvimirira ndezvekuti masangano aya achange ava kuongororwa zvakanyanya nebazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu. Kana pakaita masangano anoonekwa sekuti haasi kushanda sezvinotarisirwa nehurumende, bazi iri rinenge rava nesimba rekuaripisa kana kumbomisa basa vakuru vemasangano aya. Mutauriri weResidents Association Coalition for Electoral Reforms vaMavela Skumalo vaudza Studio 7 kuti kana bhiri rePVO rikapasiswa, vagari vanga vachibatsirwa nemasangano anoshanda akazvimirira vachasiyiwa vari panguva yakaoma.
Izvi zvichazopedzisira zvokanganisa maordinary citizens, nekuti tinoona maNGO anoita basa rakawanda rinobatsira macitizens edu muno munyika. Pane vanopa zvikafu, vanobatsirawo vakwegura nezvimwe zvakadaro, vamwe vanobatsirawo nekurapa chaiko.
Zviri kubuda mumisangano iyi zviri kuratidza kuti vanhu vanotsigira ZANU-PF ndivo vari pamberi mukutsigira urongwa hwekuda kuvandudza mutemo uyu, ukuwo vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevemapato anopikisa vachiti mutemo uyu ngausiyiwe uri zvauri pari zvino. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochi dzokera kuhurukuro yaitwa na Blessing Zulu weStudio 7 nava Nelson Chamisa pamusoro pekushaya kwavamurisi Swizwai.
Neurombo zvikuru tinorwadziwa sekuti ndakanga ndiri munhu aitungamirira vazvizvai kubva tichipandira baba vachangirai kubva tichiri kutanga rwendo rweshanduko chitima cherusununguko ichi. Vakachitanga vatakachitanga takanga tine vamwe vataikokorodza tichisangana navo vazvizvai takasangana navo vari muHarare.
Zvii zvamunovarangarira nazvo ivo mazo ekutanga aya pachiumbwa bato reMDC?
Takatanga kuvaziva vachiita basa rekuti zvinhu zviende mberi. Vachiri kuita ndobvisa here bvisa, pataiti tiri kubvisa mbatya dzezanupf tichifara nedzeshanduko. Vaiita zvinhu zvaifadza vanhu, vakapfeka maherimeti kareko. Saka tine nhoroondo, tinotarisawo zvavakaita zvakanaka kuti nyika inge ichienderera mberi. Vakanga vari MP munozviziva vari muHarare Central, tikatarisawo basa ravakaita vari deputy minister wezvemigodhi, tinodaira vaishanda navamupofu vari minister chemu inclusive government chimusiti maminista imomo. Saka vane nhoroondo yavo yavakaita. Zvinozomukawo mukufamba munozviziva kuti hai zvinowanikwa, asi chatinokoshesa rwendo rwatakafamba tichibata pamwe chete hongu. Munoziziva kuti pakurima kwose murima anosangana nezvibinga mupfinyi, pakuvhima kwese huro dzainosangana nematambudziko ainosangana nayo. Hakushaiki masoso kune anovhima, hakushaiki unzwa wemupangara kune anenge achinotsvaga mhara. Saka hai tinotarisawo zvavakaita zvakanaka. Tine kurwadziwa zvikuru, tine urombo kumhuri yekwaZvizvai, tine urombo kuna amai Zvizvai nevana nevose hama neshamwari dzarasikirwa nemurume uyu hama yedu shamwari yedu.
Vaimbove mutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zimbabwe. Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndina kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Peace Hungwe vesangano reThe Peace Hub Zimbabwe, avo vanoshanda vari kumaruwa ekwaRusape vachiita ivo mabasa ekuchengetedza kodzero dzevanasikana nemadzimai. Sangano iri rinoshanda zvakare panyaya yekuedza kukurudzira kuchengetezwa kwepfungwa. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare hungwe. Mungatitsana nguruwo kuti sangano renyu parizvino riri kuita mabasa api.
Takatarisa nenyaya yehutano hwepfungwa, tinoona kuti pane zvakawanda zvinokombidzika panyaya yehutano hwepfungwa, zvakafanira mirizhongwa kumadzimai nenyaya yevasikana, nyaya yepovhati, nyaya yeeducation, zvese zvinofidha kuhutano hwepfungwa hwemunhu. Takatarisa parizvino kuno kuZimbabwe, hapana chati chiri kuitika kanangana nyaya yehutano hwepfungwa. Saka zvazvakanaka kuti hurumende, yes, our government has done justice as far as public health is concerned, kuita awareness yemalaria COVID-19. Takaona hurumende yakamira chaizvo ichirarama mapazi. Kati panyaya yehutano hwepfungwa, it's an area isiri kunyatsokuriswa budget yakakwana kana kuti effort yakakwana kana kuti attention yakakwana. Saka vanhu vari kushushikana nenyaya yehutano hwepfungwa zvichikonzera nezvinhu zvakasiyana siyana.
Zvii zvamungatini zviri kunyanyokonzera nyaya iyoyi yekushayikwa kwehutano hwepfungwa?
Tikatarisa pamapillars emental health, hatinoti mabonzo, mafoundations, nekuti zvese maactivities esatinoita in regard to mental health anofanira kunge achiitwa zvinhu zvakona. Tine slip kuvata chaiko, vanhu havasiwana kuvata kwakakwana. Tikatarisa nyika, rate of crime, vanhu vari kuvigwa nekuda kwenyaya dzecrime. Saka unongovata wakasvinura. Saka already people are not safe. Tikatarisa futi zvinokonzera mental health, vanhu vanofanira kufira kuti vari safe, vakachengetedzeka. Saka people are no longer feel safe nenhaya yekuti kuvigwa kwawandisa. Tikatarisa futi rimwe pila, rimwe pila renutrition, kudya chaiko kwakakwana. Nemamiriro akaita nyaya dzeupfumi, zvinonga zvakandiridza zvazvo pakini. That's the situation on the ground, kuti vanhu nharidzo yanotangira kana vazvisi kuenderana nemaschool fees necost of living. Vanhu vazhinji vari kurarama below the poverty line. Saka kudya chaiko chacho kwakakwana hakusi kuwanikwa. Zvinhu zvakati tingati breakfast chai chai yakakwana, avanhu havasi kuriwana. Lunch iri kuroka, malunch pack nevana vekuchikoro havasi kuzviwana. Maschool fees evana zvainot
tinoona kuti pane dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka kuri kunziwo zvakare kuri kukonzera kurasika kwepfungwa mune vamwe vanhu. Munoona sei izvi?
Ndizvozvo chaizvo. Asi tikatarisa nyaya yekuteva zvinodhaka inoda kuti tinyatso kudzikisa nazvo, toona kuti what is the causal effect. Tichiri kumbokonzera kuti vanhu vaite resort into drug and alcohol abuse. There are underlying issues, treatment unresolved issues from the past, kana kuti makuriro akaita abuses and maybe rejection or neglect yakasangana nemunhu diki chipini. Pamwe kutoti munhu akapedza chikoro apedza degree pasa wee unorwana kuti hakuna. So those are some of the issues which are affecting especially the young people who are now resorting to alcohol and drug abuse. Saka zvechokwadi nyaya iyoyi iri kutokanganisa zvechidiki.
Zvii zvingaitwa kuti tione dambudziko iri richigadzirika?
Hurumende yanyanya kuisa effort kunyaya yemental health. Budget yawandisa kunyaya yemental health, nekuti tikagadzirisa zvimwe zvinoese. We cannot solve crime kana tisatisanyatsa kupasa zviri kunyanya kukonzera. Saka number one, hurumende ngaise effort, ngaise more attention, more budget kumental health department. Zvekarezve totarisa kuti hurumende ngaione kuti maschool fees ari kuenderana here nemari dziri kutambirwa nevanhu. Vose takatarisa nyaya yekumhirizhongwa kuvasikana nemadzimai, kuti tipedze dambudziko iri. Tinoona kuti kuvana ngavaende kuchikoro kuti vasaramba vari vulnerable. Madzimai ngava empowered educationally, ngava empowered economically. Saka kana mwana achabva kuenda kuchikoro musikana nekuti mubereki achawa fees, mwana ari kudzimba kuchikoro kuti mubereki haana fees, mwana iyeye atova vulnerable, mwana iyeye ava kuti abuse, mwana iyeye akutopedzisa kuchera zvinodhaka. Saka panyaya yemaschool fees yakagadzirwa kuongororwa.
Vanenge vachida kushanda nesangano renyu vanokuona ipapo?
Vanogona kutipata parunhare 0778706518 kana pafacebook page yedu inonzi The Peace of Zimbabwe kana payoutube channel.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Nhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda kuna Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, tichichipiwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Nogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, our lives, kumotinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nasi tine hurukuro na muzare Tendai Lynette Mudewe. Vesanganore African Band Spirituality Advocates. Kana kuti ABSA. Chikurukura pamusoro pe chirongwa chavai nacho chekucherechedza mwezi wetsika nemagariro muAfrica. Kana kuti African Culture Month. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu muzare Mudewe.
Mwetabasa makabiko wa jonga, makabiko mwenyeche.
Aiwa kuno tiriva penyu. Nasi tati tikurukure neze chirongwa chatiri kuona chamuri kumhanya nacho che kucherechedza mwedzi wamuri kuti we Africa kana kuti commemoration of African month. Mungatitaurira pamusoro pechirongwa ichi.
Tine zvirongwa zvakawanda zvatichange tichiita maererano neAfrican identity and African culture. Ndebasa ratinoita tichishanda nevana vechikoro, tichishanda nevadzidzisi uye kuita maconversation the community tichikurukura nezvinyaya dzechivanhu chedu sensuality yedu tsika nemagariro edu. Mazuva apfuura takaita chirongwa nevadzidzisi.
Zvii chaizvo zvamaidzidzisana pachirongwa ichi?
Nyaya dzeAfrican identity and culture in education for national development towards the attainment of vision 2030. Apa takaita chirongwa ichi nevadzidzisi nekuti ndivo vari kufamiriri vachidzidzisa vana vedu nyaya dzeAfrican identity and culture muzvikoro mavanogara nevana vedu zvireva dzese nyaya yeAfrican identity, culture and heritage. Inyaya iyi integral iyi pakati pezvidzidzo zvedu kuti mwana anofanira kudzidziswa achiziva kuti ndiani uye akabva kupi. Akaziva izvozvo netsika nemagariro anoita mwana akakwana, mwana ari kunyatsoziva kuti akabva kupi uye ari kuenda kupi. Saka nyaya idzi dzinofanira kudzidziswa kune vana vedu. Mukuru wenyika President Emmerson Mnangagwa vakataura kuti vana ngavadzidze chivanhu chavo.
Hurumende ine zvairi kuitawo here pamusoro pekudzidzisa kana kudzidziswa kwetsika nemagariro?
Tine education 5.0 yakauya curriculum yechimanje manje. This curriculum iri heritage based yakaunza subject inonzi visual performing arts VPA. Subject inotongera kubva kuECD kusvika kuA level. Heritage study inotongera futi kuECD kusvikira kuA level. Saka zvidzidzo izvozvo zvitoripo zvekuti vana vedu vange vachidzidziswa African identity uye vazive Zimbabwe in African heritage.
Tichitarisa iwo mwedzi wamuri kucherechedza, mwedzi wedu wechirungu here kana kuti mwedzi wechivanhu kunzi unenge uchizogara kubva musi wakati kusvika musi wakati?
Aiwa, pakashandiswa mwedzi wechirungu calendar month yekuti hurumende yakati mwedzi waMay kubva 1 May kusvika 31 May inonga ichinzi iyo culture month. Waita mwedzi wakuudzirwa kuti vana veZimbabwe vaite maitizi yakasiyana-siyana, veita zvirongwa zvakasiyana-siyana nemitambo yakasiyana-siyana kucherechedza African culture yedu sevana vemuZimbabwe. Asi isu seAfrican identity advocates kana kuti African band spirituality advocates ABSA, nyaya yeculture nyaya yeAfrican nesi yedu nyaya yeAfrican identity chinhu chatinoita zuva nezuva, nekuti identity chinhu chisingagoni kukumurika, chinhu chiri matiri. Saka tinoramba tichiita zvirongwa izvozvo zvine chekuita neidentity neculture tikawandira muzvikoro.
Saka zviri kutambirwa sei?
Takatanga nevadzidzisi vemutare district kuprimary nekusekendari. Vakauya vashoma, vamwe havana kuwanawo sapoti yakakwana kubva kuvakuru vechikoro kuti vauye kumutambo. Vati kutsika, asi kune vakauyawo vacho vadzidzisi vakauya veVPA vemusic neheritage neculture. Aiwa, vairatidza kuti vakanakidzwa nechikamiti zvakanyanyisa. Vakachitambira nemaoko maviri vakatoreva kuti aiwa, mangamumburi kupi zvidzidzo izvi tinozvida. Saka ivo ndo vakaita mapioneer edu. Ivavo mapioneer zvatakashanda navo avokwanisa kuendawo vachibatsirana nevamwe vavo vanenge vasina kuuya.
Aiwa, ndatenda zvikuru muzvare Mudewe, mova nezuva rakanaka.
Aiwa, maita basa vajunga.
Manga makateerera kuna muzvare Lynette Tendai Mudewe vesangano reAfrican Band Spirituality kana kuti ABSA vari parunhare kwamutare muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives anokuonekana nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Notenda kuna Jonga. Toenderera kumberi tichikupai mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
kupfuura nyika dzose pasi pano America ndiyo nyika inopa rubetsero rwekubudirira nepanodiwa rubetsero rwechimbi chimbi basa zhinji rinoitwa ne United States Agency for International Development kana kuti USAID rinova bazi rakazvimirira rinoshanda nebazi reAmerica rinoona nezvekutidzana nedzimwe nyika reUnited States Department of State zvese zvinopiwa neUSAID kusanganisira zvekushandisa masaki embupunga kana maboxi emishonga anenge akanyorwa kuti zviri kubva kuvanhu veAmerica kana kuti from the American people kubetsera kweAmerica uku kunobva mukuda kubetsera vanotambura kubetsera nyika inoda kukunda damu yakatarisana nayo uye inoda kutora nhano iri nani mukubetsera uku America inenge ichivimba kuti iri kuzarura maziso ekubudirira mukuumba kusununguka kwenyika dzose nokubetsera kuti dzigare dzakasununguka asi izvi zvinoda mari yakawanda munha chivavhu gurukota reAmerica rinoona nezvekutidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakamira mberi kwekomiti yeparamende yeAmerica inoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende yeUnited States Senate Appropriations Committee vachitsanangura kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachashandisa sei mari yavakakumbira hurumende inoita mabhiriyoni makumi mashanu nemapfumbamwe kana kuti $58.8 billion yekuti ipiwe bazi reState Department gore rinouya vaAntony Blinken vanoti kuti tikunde zvinonetsa panguva dzino bazi reState Department rinofanirwa kuva nemari yakakwana vachiti America inofanirwa kudzivirira matambudziko paanotanga kwete kumira kusvika akomba apo anenge ava kukosha kurwisana nawo vaBlinken vanoti mumari iyi mune mari yekubetsera mukurwisa matambudziko epasi pose anobata mamiriro evanhu vemuAmerica nevanhu pasi pose zvikuru kurwisana nezvinodhaka vachiti mari iyi ichashandiswawo pavanhu vanotama kubva munyika dzavo kuwanisa chikafu chakakwana munyika zhinji pasi pano zveutano mamiriro ekunze uye simba remagetsi vaBlinken vanoti chinodiwa zvikuru kutungamira kweAmerica nekushanda nemadzisawira ayo vachiti utungamiri hweAmerica hunodiwa pakugadzirisa dambudziko rokusagara zvakanaka kwevanhu pasi pose kusanganisa kuSudan neHaiti uko mamiriyoni nemamiriyoni evanhu vakasiya misha yavo vazhinji vakaurayiwa uye kurwisana nematambudziko asingagoni kurwiswa nenyika imwe chete kusanganisa kuwanikwa kwechikafu chakakwana kupinduka kuri kuita mamiriro ekunze huori nezvinodhaka vaBlinken vanoti America yakagadzirira zvakakomba mukuvaka zvinodiwa pamwe nekuumba husawira nevamwe kusanganisa kuEurope kuAsia nekumwe vaBlinken vanoti zvakawanikwa neAmerica izvi zvinofanirwa kuchengetedzwa
tinotenda tanonoka topendera tichitarisa kusamira zvakanaka kweupfumi munyika kunzi kopa nzvimbo dzakawanda dzinoitirwa mitambo kana kuti theatre kuti dzive matongo kana kuitirwa zvimwe zvinhu zvadzisina kuvakirwa tinzwe zvizhinji kuna Pasimo Ndlovu
vanoona nezvekuburitswa kumashoko mumasvingo Theatre and Arts Club iyo inotungamira zvirongwa pachao system theatre vaEmmanuel Sakala vaudza Studio 7 kuti
we let out our place to churches or some people let out my events so that at least you can get some income kuti kwanise kumaintaina nzvimbo yacho
mushandi mukuru pacultured theatre kwamutare vahenry tsopotsa vanoti vachiri kuita hazvo zvemitambo asi nekuda kwekuti hazvisi kuunza mari yakawanda vave kuitawo zvimwe zvakasiyana-siyana nyanzvi inongora nezvemitambo vachitungamira sangano repikicha africa vaigi matope vanoti
ndinoona sekuti mamiriro akaita upfumi hwedu senyika ari kukonzeresawo zvakare kuti mitambo yakaita setheatre inge ichidzikira
asi munyori anongorawo nezvemitambo achishanda neintwasa arts festival kuvulawayo reston vaya anoti masangano anoita zvemitambo anogona kuwana cheuviri chete kana achikwanisa kugadzira zvirongwa zvemhando yepamusoro izvo zvinozokwezva veruzhinji vachitaura nestudio 7 nhengo yebhodhi renational arts council of zimbabwe inoona nezvekufambiswa kwezvirongwa vamakasikora vanoti sangano ravo rakatonzwa zvichemo zveveruzhinji vanoita zvemitambo vakati zvakakosha kuti paumbwe homwe yekubatsira vanoita zvemitambo
chiwo chedu njete kuti tinge tine art development fund ndo yekuti izvo kana mavenyu aya achida kubatsirwa akwanise kuapply achibatsirika.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitambo Muzvare Kesty Coventry kana munyori mukuru mubazi ravo vaNicholas Moyo sezvo vange vasingadaire nharembozha dzavo, asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemakurukota avo vave nemakore akawanda vachivimbisa kubatsira vanoita zvemitambo asi pasina chiri kubuda. Kunyange paine mute munyika panyaya dzemitambo, mumwe anoita zvemitambo achityora vanhu mbabvu nekuseka, Lenmo Jonasi wekuchimanimani uyo ave kugara kuAmerica akasimudza mureza wenyika kumakwikwe pamusorosoro eAmerica's Got Talent, apo akapiwa tiketi repamusorosoro kana kuti Golden Buzzer kuti apinde muchikamu chinotevera chemakwikwi aya. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Na iyo inyaya tabva tasvika kumagumo echirongwa. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda bakuvi.